Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 31, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki voita musangano muHarare kuzeya hondo iri muDRC. Vanozviti mambo mutapa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nefenyure CBS muAmerica inoti mitumbi yevanhu vanodarika makumi mana yaburitswa kubva murwizi Potomac muWashington DC mushure metsaona yakaitika nemusi wechitatu pakabonderana ndege nechikopokopo chemauto. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mutsaona iyi. Basa rekutsvaga chakakonzera tsaona iyi uye kutsvaga mitumbi riri kuenderera mberi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mugari wemuguta reWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe waFrank Guni kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Chekutanga tingati zvinosiririsira kuva netsaona yakadai nokuti kurasika kweupenyu huku. Vanhu vakawanda zvikuru chaizvo vakarasikirwa neupenyu. Vamwe vacho sezvatiri kunzwa vanga vari vatambi vane mukurumbira vane hunyanzvi vazhinji vemudunhu remuDMV muno. Kwoita vamwe varayiridzi vemitambo vanonzi vanga vachibva kunana Russia uko vanga vari mundege iyoyi. Saka zvinotitirisa kuti tinorasikirwa neupenyu mudunhu redu munomu.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakawanikwa ivo vachisaina mitemo yechimbi chimbi miviri. Umwe wacho unogadza ivo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reFederal Aviation Administration. Munoona izvi zvichizobatsira here?
Tinakubatsira hazvo kana totarisa kumusoro ko zvatingati political management. Asi izvi unosekuti ndo zvingagadzirisa dambudziko rakaitika izvi. Njodzi yakaitika inoratidza sekuti yakaitika paair traffic control level. Asiwo tingati zvinozivikanwa kuti ivo vanotungamira vanoonekwa sekuti vanga vari vashoma kumusoro ikoko. Saka tingati in the long term zvinozobatsira zvazvo. Chatingatotarisira ndechekuti dai mutungamiriri wenyika anga akati iye asaina mutemo wechimbi chimbi wekuti vanoita kuti ndege dzifambe zvakanaka pasina njodzi vatutsirwe kana kuti uwandu hwavo huwedzerwe. Nekuti tinoziva kuti nyika yese inoi zvagara zvichitotaurwa kuti vanofambisa ndege muzvakanaka maair traffic controllers vashoma uye vari kushanda nguva yakapfurikidza mwero. Saka dei varivo vanga vawedzerwa nekuti vekumusoro uku vanoita havo zvine masimba zvokuongorora zvinoshanda nemapoliticians asi havasi ivo vanoita kuti ndege dzinge dzichifamba zvakanaka. Tinotarisira kuti pamwe mutungamiri wenyika vachawana kuti vaudzwe nezvipangamazano zvavo kuti chinodiwa apa kuwedzerwa kwemaair traffic controllers kwete kunyanya kuwanza simba kumusoro.
Munoona sei mabasa ari kubatwa neavo vari kuedza ivo kutsvaga mitumbi iavo vakawanikwa vachidonhera murwizi rwePotomac River mushure menjodzi iyi?
Tingada kutenda zvikuru maemergency services vakabvira kushanda kubvira nguva diki diki ndege dzichinge dzaroerana. Vari kuramba vachishanda mumvura inotonhora vachitsvaga mitumbi pamwe chete nemarekodhasi endege idzi. Zvichazobatsira kuti panozoitwa ongororo yakazara marekodhasi anozotsanangura kuti chii changa chiitika mudzindege imomo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reWashington DC vaFrank Guni vachitaura namaFlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Mutongi wedare repamusoro Justice Joseph Mushure vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaTimothy Chiminya avakasungwa mushure mekuzviti ndiwo mambo munhu mutapa ndokutanga kugadza madzishe mumatunhu akasiyana siyana. Vakasungwa musi wa16 zvita vakapomerwa mhosva yekuzvidza nekutora masimba emutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravo vaGift Mutisi vanowa nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Asi taenda kudare reHigh Court tangati ne bail appeal hearing pamberi pamutongi Justice Mushure. Takaenda kucourt nemusi wechitatu kuti yanga isati yafaila mapepa ayo kuopoza bail kana kuti response yayo. Saka yakwanisa kufaila nezuro. Saka mushure mekuona mapepa edu nekuagiwa, Justice Mushure vati mutongi magistrate pane pavakakanganisa mukubudikidza nekunyima King munhu mutapa Timothy Chiminya kumunyima bail. Saka mushure mekunge vaona kuti pane pakakanganiswa vabva ibail raifanira kunge rakapiwa, saka vazomupa bail.
Vangabhadhariswa mari kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uyewo ndezvipi zvimwe zvavanzi vaiite?
Vabhadhare $200 aramba achigara pamba paaigara, aendese pasipoti yake kwamabharani wedare remagistrate court Harare. Vasabva muHarare vaChiminya kunodarika makilomita 25 kubva paHarare Central Police. Varando vaende kunoripota chishanu chega chega kubva maawa a6 AM kusvika 6 PM kuHarare Central Police CID nekuresidential, uye vasakanganisira mainvestigations kana kuti mawitness kana kuti evidence kusvika nyaya itongwe iperi.
Munotarisira kuti ichatongwa rini nyaya iyi? Pane zuva here ratarwa?
Aiwa, kuhaikoti vanga vasiri kudhila nekutongwa kwenyaya yangu yenyaya yebail. Nyaya inofanira kuzotongwa kumagistrate court. Saka kumagistrate court tichadzoka musi wechitatu, musi wa5 February. Tononzwa ikoko kuti state yane yagadzirira here kuti nyaya itongwe. Kana yagadzirira tochinzwa kuti musi wacho tinowirana kuti nyaya itongwe. Kana isati toona kuti iri kupfuudzirwa mberi kusvika zvarini.
Chii changa chida kugadzirirwa nevachuchesi apa?
Patakapedzisa kuenda kukoti vakanga vati vachiri kuda kutora uchapupu kubva kumawitness. Saka ndo zvanga zvakamisa.
Gweta vaGift Mutisi vanowa nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vatanhatu kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano wechimbi chimbi wekuedza kugadzirisa hondo iri kumabvazuva kweDRC. Vari munyika vanoti mutungamiri weTanzania vari sachigaro veSadiki Organ on Politics, Defense and Security Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri weMadagascar vaAndri Rajoelina, vaDaniel Chapo vekuMozambique uye vaDuma Gideon Boko vekuBotswana. Asi vatungamiri ava vangakwanisa here kugadzirisa gakava rekuDRC? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutori wenhau ari muridzi webepa nhau repadande mutande reNewswalk Dumisani Muleya.
Handioni kuti vanogona kuigadzira because nyaya yacho iri complicated, iri complex zvakanyanyisa nekuti kune maorganizations, kune hurumende nemarebel groups nemama organization akasiyana-siyana ari kurwa hondo iri kuitika ikoko kueastern DRC kuKivu North Province. Chiri kuitika ndechokuti kune maorganizations akawanda atingati marebel groups ari involved anopfuura 100.
vari kushanda nani chaizvo?
Mamwe acho ari kushanda nehurumende yekuti DRC, achishanda nesatek, achishanda neUN, achishanda nenyika dzakaisa masoja dzesati kuti DRC dzinosanganisira South Africa, Malawi neTanzania. Then vari kurwisana ne masoja kana marebels eku M23. M23 irebel movement yematutsi. Matutsi aya ndeku Congo, ku Eastern DRC, asi matutsi eku Rwanda. Asi of course vane vari related nematutsi eku Rwanda. Zvichita kuti Rwanda government nyangu ichizviramba ndiyo iri kusapota rebel movement yeku M23.
Tarisawo kuti SADC inenge isina kunyatsofara kuti vamwe mauto anochengetedza runyararo yekusouth Africa uko akaurayiwawo iko kuDRC, vangawedzere mamwe mauto here? Zvingabatsira here kana kuti havakwanise kuwedzera mamauto? Iwo ana Zimbabwe havana kutumira mauto.
Nanga akwanisati vakaisa mauto akawanda kuya kuya. Rwanda inozadza mauto machi kupi kuEastern DRC. Dzimwe nyika vana Uganda zvopindirira, vana Burundi they've been there before, nedzimwe nyika vana Tanzania zvakadaro daro. So kuisa mauto akawanda hazvibatsiri kugadzira nyaya. Chingagadzira nyaya iyi ndakateerera nezuro foreign minister wekuganda achiinterviewa neSABC kusouth Africa, neminister wekusouth Africa foreign affairs achiinterviewa. Vese vari kuwirirana nyaya chinhu one kuti hondo mauto akawanda zvombo zvakawanda hapana zvazvinobatsira hazvigadziri chinhu. Panofanira kuwirirana kuti vataure.
Mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande renewswok Dumisani Muleya ari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paviewi show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona patinokupai link yeWhatsApp channel yedu. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti abomba nzvimbo dzanga dzichichengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah nemwena wanga uchishandiswa kupinza zvinhu muLebanon zvechikiribidi. Israel inoti nezuro yakadonhedza ndege yemhando yedrone yaishandiswa kusora neHamas. Chikwata cheHamas chinonziwo chine drone rakadonhedzwa, zvichinoreva kuti chiri kukanganisa runyararo runonzi neIsrael rwakanyoreranwa muna mbudzi. Israel yauraya kana kukuvadza vanhu vanodarika zana muLebanon kubva zvanyoreranwa chibvumirano ichi. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mune rimwe rematanho avo avakatora vachangobva kutoreswa mhiko, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unoburitsa America musangano reWorld Health Organization. VaTrump vakapa chikonzero chekukundikana kwesangano iri muna 2020 kubata zvakanaka denda reCOVID-19 rakatangira muWuhan kuChina pamwe nemamwe matambudziko ehutano epasi rose. Gwaro remutemo wechimbi-chimbi rakasainwa navaTrump rinopa zvikonzero zvekuti kukundikana kweWHO kukasika kutevedzera shanduko dzinodiwa nekukasika uye kusakwanisa kwayo kuratidza kuzvimirira kubva mukunyengedzwa kusina kukodzera nevezvematongerwo enyika vanove nhengo dzeWHO sezvikonzero zvakaita kuti vatore danho iri. VaTrump vakati pamusoro pezvo WHO inoramba ichida mari kubva kuAmerica zvisina tsarukano zvisingaenderane neinobviswa nedzimwe nyika. Vakati China iyo ine vanhu bhiriyoni nemamiriyoni mazana mana kana kuti 1.4 billion ine huwandu hunoita zvikamu mazana matatu kubva muzana zvehuwandu hwevanhu vemuAmerica, asi mari inobviswa nechina kuWHO iri pasi peinobviswa neAmerica nezvikamu zvinoda kusvika kumakumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Pasi pemutemo wechimbi-chimbi mutsva uyu, chipanga mazano kumutungamiri wenyika munyaya dzekugadzikana kwenyika chichapiwa basa rekugadzira hwaro muNational Security Council wakanangana nekuchengetedza utano hweveruzhinji uye kuvadzivirira kubva kuzvirwere zvinokonzerwa nemichetura kana kuti biosecurity. VaTrump vakakurudzira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nemukuru muboka rinoona nezvemashandisirwo emari reOffice of Management and Budget kuti vatore matanho akakodzera ekumisa kufambiswa kwedzimari dzehurumende yeAmerica, kutsigira kana kuwanisa zvikwanisiro kuWHO, kudzora nekuisa kune mamwe mapazi vashandi vari kuita mabasa pasi peWHO nekutora masangano emuAmerica nekunze kwenyika anotambirika nekushanda zviri pajekerere kuti aendese mberi mabasa akakodzera aimboitwa neWHO. VaTrump vakakurudzira mukuru muhofisi inoona nezvezvirwere kumuzinda weWhite House yeWhite House Office of Pandemic Preparedness and Response Policy kuti aongorore nekudzora uye kutsiva nekukurumidza urongwa hwe-2024 US Global Health Security Strategy. Pamusoro pezvo, apo kubuda musangano iri kuri kuenderera mberi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika richamisa nhaurirano dziri pamusoro pechibvumirano cheWHO Pandemic Agreement uye kuwandudza mitemo yeInternational Health Regulations, uye matanho anotorwa kusimbisa chibvumirano chakadaro hazvizove nesimba rinosunga Amerika. VaTrump vakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro kushanda kuumba mubatanidzwa mutsva hwenyika dzakazvipira kuchengetedza utano vachitsigira kuzvitonga nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Muchikamu chedu chemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anonzi Sun Free Vunganai, anozivikanwa nerimagitare rekuti Nice Boy, uyo anoimba musambo weAfrobeat. Nice Boy akaberekerwa kuZaka mudunhu reMasvingo, asi akazokurira zvake nekugara mumusha wachitungwiza. Muimbi anoti rwendo rwezvemagitare rwakazotanga mugore ra2019, asi ari kushingirira kunyanga hazvo nzira yake iyi iine minzwa nemafeso. Ngatinzwi achitsanangura muhurukuro yataita naye.
Zitara Nice Boy rekuimba ndiro Nice Boy rekubarwa naro ndinobvi Sanfirunganai inobva kumashungu kuzaka kujerera.
Saka zvekuimba izvi makazozvitanga sei uye zvakatanga rini?
Yezvi ndakatanga mugore ra2019 pandanga ndiri kugara kukweru. Ndakatangira music, ndakatanga naproducer inzi Magic Complex.
Chii chakaita kuti mutore nzira iyoyi yemumhanzi?
Chinhuwo chanda ndisingatarisiri kuti pamwe dzimwe nguva tingaimba, but mukufambawo mumachecho ngazvisongozva chinhu koya kuiri mukuimba music as well, so just to try music ela tried zvakabva zvabuda zvakanaka zvichizvedzikisa zvazvachaa.
Nguva yatakurawo waiti ukada kuita zvemumhanzi, vamwe kana muukama kana mumhuri vaita wakuda kuita zvehurombe, imi zvakatambirwawo sei nemhuri yenyu?
Vamwe vakazvitambira zvichiri kutotora nguva kuti vamwe vazvitambire because vanenge vasati vazvonzwisa, especially palevhel kuti uri kutanga hazvisati zvaakuunza mari inoonekwa. Saka vamwe vanenge vachitongoda kuti kupedza nguva zvosi vachirombe, but iwe unenge uchiitawo uchitarisawo vamwe vanokuitwa into music unobva wangoramba uchiita tariro machiro uchingoti nerwere mazuva zvichaita zvakanaka.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Ya, zviri kutora nguva ndijana, but so far pa level teacher level upcoming artist. Vanhu vandichitambire vakawanda saizvozvo zvekutaura kudai tichitombowana mukana wekuti maredio ndetudo sezvozvo zvinotoratidza kuti vanhu vari kutiteererawo zviri nani saka tarine tinayo zvakakora.
Mane Nziyongani mukoma Nice Boy.
Sofa nziyo dzandabudisa zvinosvika 34 ndichisanganisira maalbhamu nemasingle tracks.
Mati mamboitawo here mikana yekusanganawo nevamwe vaimbi vatingati vaane mukurumbira anonzi muchirungu makolabo?
Sofa pavaimbi vandakambobatawo varimo muindastri vanga vagara varimo ndakamboitawo kolabo mukana wekuwana baba Nicholas Zakaria, ndobva ndaita namukoma Topi Vai, ndobva ndaita namukoma Tigoin, ndobva ndaita nevainzi mukoma Chris Muller. Ene kunze kwenyika ndakaita naSlizer wekuBotswana.
Vateereri vane zvimwe here zvavangatarisira zvamuri kubika pari nhasi?
Ya, ichokwadi. Tina kuti muzuro chaiko takatobva tabudisa imwe song yodiwa takabudisa iripo payoutube izvozvi. Then musi wa14 February vanhu vane Valentine's Day, saka tirikubudisa song inoenderana nezvevalentine's day. Yatirikubudisa musi wa10 February inoiyo Away.
Vandao kubatai vanokuwana ipapi?
Phone number dzangu dzinoti +26 3 776 786 374. Kana kutibata pamasocial media pages edu Nice Boy Ngoma Round, pane namba dzangu dzitoripo. Ezvoe mamwe maplatforms ese akanyorwa kunzi Nice Boy Official. Zvinobatika zvakare.
Ndekapi kambuka mungada kusiyira vateereri tichionekana nemi kudai?
Chiroto.
Vatangirei tinzwe nzwisa.
Baba, tarirai nguva, ozviroto dzadzisai nyave.
Irimo mupfungwa ndizvo zvikobvu, handidzo pfungwa dzokufunga rugare. Asi denga roto handiwo mwaka, asi mangu mupfungwa wanonoka mwaka. Zviroto, zviroto mwari we. Ichingonzi shinga ini ndiri muchangwa, mweya wangu hauna rugare. Baba tenzi ndanzwa ndekurota rugare kuhope, saka zvino ndiyo yava takunge chitamba.
Manzwa nzwisa yekambo kubva kumuimbi Sunfree Nice Boy Vunganai muhurukuro yataita naye ari parunare kuchitungwiza. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west mumisha yechasara nekapere vaendesa imwe kambani yezvizvarwa zvekuchina inonzi Labenmon Investments kudarire pamusoro rehigh court mushure mekunge yatora minda yavo ichivaka fekitari inogadzira simende pasina kuvapa muripo sezviri mubumbiro remitemo. Vagari ava vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kambani iyi yakambonetsanawo nevanhu kwamutoko. Kambani iyi inoti iri kuwanisa vanhu mabasa nekusimudzira nharaunda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta revagari ava vaKelvin Kabaya.
Vangani chichemo chavange nacho nedambukire kuti vari kuti minda yavo vakapigwa ikatorwa kwavari vasina compensation kana kuti vasina kupiwa offer relocation. Kambani inonzi Labenmon Investments varida kuti kuita setup inenzi cement manufacturing plant. Vakazoziva mukufamba kwenguva kuti kambani yapiwa inenzi environmental impact certificate neema. So pa certificate iroro ine macondition akanga akaiswa. Ine condition yanga yakaiswa ndeyekuti ivove laden investment vange vachicompensata vagari vekuchasara kana kukapire village kumagunja vasati vatanga kushanda basa. Asi ivo vagara vakatitsanangurira vachipiwa vanombotora vapiwa compensation kana kupiwa offer yerelocation. Izvo zvinova zviri kuvatadzisa, zvakatovatadzisa kurima chibage.
Muri kubatsira sei vagari?
Isu semagweta takavabatsira nekuita appeal kuna Minister of Environment in terms of Environmental Management Act, tichikumbira kuti certificate rorikanzure taishandisa mutemo weEnvironmental Management Act. Zvichitaura kuti certificate roro harina kuparaka issue yarichipiwa labemon. Ema yakanga isina kuita imwe ongororo yakakosha inosanganisira maconsultations nevagari vekuchasara nekwakapera. And then on top of that takanyora zvekare kuti ema tichivatsanangura zvekare kuti labon vakanga vasiri kucomply nemaconditions eera certificate inosanganisira kupa vagari vekuchasara nekapire compensation uyezve nekusapoluta.
Iyo ema iri kuti kudii?
Ema yakabva itaura kuti vachainvestigeta. Saka itakamhanya kudaro tichiti vambomiswa velabelmond kuita mabasa angu achiita kusvikira ema yapedzisa kuita mainvestigation. Uyezve takaenda zvekare kudare tichikumbira dare kuti riite compel minista kuti akwanise kunzwa apiwa chachaita.
Ndianani varidzi vekambani?
Kunzwa kwatiri kuita nevagari veikoko vana maclients edu ndeyekuti vanomboita vashona vanenge vekuchina.
Gweta vaKelvin Kabaya veZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare muHarare. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hey, makadiko paStudio 7 makadiko. Zvinondishungurudza zvisingaiti ndichinzwa hangu panguva yamunointervhiewa vanhu vakaita sevanenge vari vamiririri vezano PF vamunenge vachibvunza mubvunzo nevanozopindura zvamunenge muchibvunza vacho. I think you are taking the wrong people. Muri kutora vanhu vasiwo vekubvunza chimiro chinenge chiri munyika. Of course vanenge vachishandisa maqualifications avo ebasa, but zvavanazopindura zvinototoratidza futi kuti of course vanoziva chimiro chenhamo iri munyika, but they don't know deeply exactly mararamiro ari kuita vanhu, because zvavanozopindura hazvitomboenderani nezvatinai tichichema nazvo, especially pamune muchibvunza nyaya yekuwedzerwa kwemazuva apurezidendi vari kutonga ava vezano PF ava. Kuti because chinhu chikuru chinofanirwa kutaurwa paipaya ndechekuti nyaya yekubirwa kwakaitwa election isaita sekunge ha yakangotodissolva ikatopera hazvina basa.
PaStudio 7, PaStudio 7 makasi paremesi. Tinodada nemi, tinofara nemi chaiko. Munotipa utap-tap hwemanzwi nemashoko. Ndodongo yambirwa varume ava veZANU-PF. Leadership iripo iyi, leadership iripo iyi haisina kana direction. Direction hapachina baba. Varume ava vatogadzirira kutiza mukati menyika vazhinji vacho. Vatadza, ende musafunga kuti havasi kuti vatadza. Vatadza.
Studio 7 makadii makadii, ndibaba chinokurai baba wewanhu. Inoda kungobvunza kuti ZANU-PF kana ichitaura kuti vakomana vezano vese vari kutaura vanenge vachifungwa slogan imwe chete yekuti nyika yese iri kuti baba dzokai, baba tungamirai, baba itai, nyika yacho iri kuda munangagwe. Ndikuchazva kuti inyika ipi iri kuda munangagwe yacho, ende vanhu vacho vamuri kutaura kuti nyika yose vapi? Makambofamba here kumaprovhinsi yese murod muchibvunza vanhu muchizova kuti vanhu vanoti kudii? Kwai muchitaura nelaini muchifurirana zvokunyepa muZANU-PF?
nyika ipi mimi wakomana kutaura icho kwari kamitara pamhepo imimi kana kutaura nyika imimi nyika ipi vana havasa vakasosu dhamba ZANU-PF kudhara ende vana havadi ZANU-PF kudhara moti vanhu vashoma shoma vakama mune mawirana nawo vashoma
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 musakangana wachirongwa chelive talk apo tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyadzi zveupfumi apo zvitoro zvikuru zviri kuvhara anokuoneka indini jonga kandemiri ndokusiyai mwena ntungamiri nkomo.